Yambiro ii yabuda pamsangano wemazuva maviri watanga nhasi muBulawayo wekudzidzisa madzimambo emunyika pamusoro pezvirimo mitemo yenyika yewananu neyekugara nhaka. Pasi pemutemo wakavandudzwa wewananu, madzimambo ave kubvumidzwa kupa magwaro ewananu pasi pewananu yekuroora kana kuroorwa mutsika dzechivanhu kana kuti customary marriage muchirungu. Varex Shana, mutevedzeri waSachigaro weLaw Development Commission, vaudza gungano iri kuti zvimwe zvezvakakosha ndezvekuti madzimambo anokwanisa kuroodzanisa vanhu kana chete agutsikana kuti vaviri ava vanenge vasiri pasi pemakore gumi nemasere, kuti hapana mumwe wavo anotori mune imwe wananu, uyewo kuti havafanirwe kuve neukama hwepedyo. Vatsinhira kuti imhosva pasi pemitemo yenyika kuti madzimambo abvumidze wanano yevanhu vanenge vasati vabvezera vari pasi pemakore gumi nemasere. Amai vemba yenyemba, munyori mubazi rezvemitemo, vati bazi ravo riri kuita chirongwa ichi zvichiteera danho rakatorwa rekuti madzimambo akwanise kuitisa wanano kumamisha.
Machiefs macustodians of culture, saka vanopresida over macultural marriages kumusha ikokuya. Zvinenge zvichingoitika izvozviya, vanobva vauya vachibva vawananisa customary levanhu vose vange vakatogarisana kumusha. It's customary, vanobhadhara maroora, vanoita sei, madzishe ozosvika ipapo achiti vanhu chisainai. Vasi kuita civil marriage iyayo muchechi, asi vari kuita macustomary marriages. Nekuda kwekuti tisa kutaura nyaya access to justice, toda kuti justice iite for all iende nekumamisha.
Kuda kunze anove murwiri wekodzero dzevanasikana nevanhukadzi ari mukuru mukuru wesangano reWomen's Association of Survivors, ati anofara kuti mitemo yenyika yatsojeka kuti vana vari pasi pemakore gumi nemasere havafanirwe kuroorwa kana kuroodzwa.
Izvizvi zvichabetseredza kuti macases emachild marriages adzike, nekuti kumamisha vana vasikana vazhinji vanoroodzwa nevabereki vari below 18, uyezve madzimai mazhinji kana azofirwa vanodzvanyirirwa nehama dzevarume vavo vachitorerwa maproperties. Saka izvizvi zvinofadza zvikuru kuti machifu anogara mumacommunities nevanhu vavo takuziva kuti vakadzi havachambunyikidzwa, vasikanawo havacharodzwi vachiri vadiki.
Asi madzimambo ane chitsama ashora zvimwe zvezvinotarisirwa pasi pekuvapa masimba ekuti vaitise wanano, kusanganisira kuti hazvina kukosha kuti vaviri vanenge vachida kuwanana vaunze vabereki vavo pamberi pedare, asi kuti vangounza chete vafakazi vavo avo vanogona kuve hama kana shamwari. Mambo Chikwaka nemumwe weavo vashora izvi vachiti zviri mumutemo hazvizi izvo zvakabvumwa nemadzimambo.
Vanorodzwa patsika yechivanhu ndipapa vanodhimanda pfuma yavo nomukwenyana wavo. Mwana wavo achitotanga abvuma nemazitete ake kuti uyu ndinomuziva ndiye wandaa kuda kuti andiroore. Naizvozvo isu takati ivavo ndo vanofanira kuuya, sare kana afirwa nababa namai ndopaangauya nemunin'ina kana mukoma kana mbune werudzi rwake. Zvino kana tuko yacho yakuti anyone newitness weukama anokwanisa kungouya nemwana votarisa vanhu vairi, ivo baba vari vapenyu. Hatiziwi kuti izvi zvabvapi.
Mamwe madzimambo atiwo mutemo uyu hauenderani netsika dzechivanhu. Mambo Mutasa vati zvakakosha kuti madzimambo asangomirirwa musenate chete, asi vavewo mudare rehouse of assembly umo vati ndimo munogadzirwa mitemo.
Iwe nerepresentation kune legislative assembly kunogadzirwa mitemo. Wakati yuti yakapinda wakapiwa makota mbayani, because that way it makes a vote, not to send it to watu.
Pamubvunzo wabvunzwa nevamwe wekuti mutemo weMarriages Act uyu haujekesi kuti munhurume hakwanisi kuwanana nemumwe munhurume kana kuti munhukadzi hakwanisi kuwanana nemumwe munhukadzi, vashana vati bumbiro remitemo wenyika rinobudisa pachena kuti izvi hazvizi pamutemo. Amai Nyemba vati vanonzwisisa kugunun'una kwemadzimambo pane zvimwe zvavanonzi vanokodzera kuita nezvimwe zvavasingakwanisi kuita pasi pemutemo weMarriages Act, asi vati izvo zvinogona kuzogadziriswa muparamende, vachiti chinhano chavepo ndechekuti madzimambo azive kuti anoshanda sei panyaya yewanano pasi pemutemo uyu. Mutemo wewanano wakavandudzwa muna 2022 asi wakambotora nguva uchizeyewa, vamwe vachiti waive nezvakawanda zvisingaenderani netsika dzechivanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.